Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iye zvinova kuda kungoratidza nyika dzese dzepasi pano kuti aiwa isusu tiri kuita magirike tiri kugadzirira zvakanaka asi zvinhu hazvina kunaka.
Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota kubva nhasi kusvika musi wa26 mwedzi uno.
Tinoona isu kuti patinoenda kunotenga uko zvinhu zvacho zviri kukwira nokukwira nokukwira zvichingoenderana nokuruza simba kuri kuita mari yomuZimbabwe.
Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe, ukuwo uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika.
Tichambokurukura isusu vemhuri kuti tione kuti toibata sei nemhaka yekuti kune mamutumo vabereki vedu ikoko mama Mafuyana naStephen Ijeka Nkomo. Saka tichambokurukura semhuri.
Mhuri yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo yava pakati pekuronga kuti vaJoshua Nkomo, mudzimai wavo amai Mafuyana nemunin'ina wavaJoshua Nkomo Stephen Nkomo vafukunyurwe kubva paHeroes Acre kunochengetwa kumusha kwavo kuKezi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti yawana mari yakakwana kuti kutanga nhasi muvhuro kusvika musi wa26 chikunguru vanhu vakwanise kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti ZEC yakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa. Vamunangagwa vanoti vamangwana vanoti chirongwa chekuti kuvhota vaongorora vamangwana vanoti chirongwa chekuti vavhoti vaongorore gwaro revavhoti iro richazoshandiswa mukuganhurwa kwematunhu chichatanga nhasi 18 chikunguru kusvika musi wa26 chikunguru. Vamangwana vakurudzira veruzhinji kuti vanoongorora gwaro iri kuona kuti mazita avo arimo kunzvimbo dzavachanovhotera kana kushandisa nharembozha kana padandemutande. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti ZEC iri kuratidza kuti iri kuita zvinhu pachena asi vachiti vanotyira mberi kwatakananga vachiti vanotya kuti zvakaitika mugore ra2008 zvinogona kuitika zvakare.
Vanoratidza kunge vari kuita basa rakanaka. Saka kumawambo zvinhu zvinenge zviri pajekerere zviri pachena kumawambo asi kana takuenda kumberi uku ndokunozoomeswa mutambo. Pamawambo kuda kuratidza nyika dzese kuti aiwa maelections awo ari free and fair. Saka vanhu vanokokoredzwa kuti vauye kuzotarisa mazita avo zvese kana pane ane chanetsa oenda unogadziriswa. Zvinhu zvinenge zvakanaka izvozvo asi mawambo tinoziva zvakamboitwa futi election yakaitwa kudharaya asi tinoziva kuti kana takuenda kumberi uku manje kunoendwa mavhotsi pachidanho chechitatu kana chechina ndo panooma zvinhu izvozvo. Iye zvinova kuda kungoratidza nyika dzese dzepasi pano kuti aiwa isusu tiri kuita magirike tikugadzirira zvakanaka. Asi zvinhu hazvina kunaka. One way triple C hawabvumidzwi kunondira kuno kampena. Wane vamwe vatungamiri wetriple C wari kusungwa, vamwe vari kusungurudzwa. Saka kunenge kupuwa keke mudanga reshumba. Hongu unoridya keke asi wakatenderedzwa neshumba.
Ko iyo zeki inoti kusvika pari zvino yakanyoresa vanhu vari pasi pe 6 million. Munoona sekuti nhamba iyi inhamba yakanaka here kana takatarisa uwandu hwevanhu vari muZimbabwe?
Inenge yakafanana newakambovhota makore mashanu apfuuraya. Asi chinhu chinonetsa ndechekuti pamakore mashanu apfuurawa kune vamwe wechiduku vakasvika makore 18. Saka tanga tichifunga kuti nhamba yacho ichakura kuenda kumberi. Asi pane zvimhinga mupini zvinoita kuti wana wechiduku wacho wasvika 18 watadze kuvhota. Zvimwe hawana manhenge emaidentity, vanonzi chimbopuwa inge ID, zvonetsa kuti waione. Saka inini ndachifungira kuti nhamba ichakura ngekuti gore negore kune vanhu vakawanda chaizvo vechiduku vanosvika paeji yekukwanisa kuvhota. Ende asi nhamba iyi inenge yakafanana neyekudhara. Saka tinoziva kuti wari kuda kurambidza wechiduku kuti varegiste kuvhota.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZek vaJasper Mangwana sezvo kwange kwadoka. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe, ukuwo huremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kutengeswa kwemari yekunze kuri kuitwa nehurumende hakusi kufamba zvakanaka, sezvo mutengo wedhora reAmerica uchiwana mari zhinji pamusika mitema. Izvo vanoti hurumende inofanirwa kutarisisa sezvo zvitoro zvikuru zvichishandisa mitengo yazvo yedhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti vari kuona mamwe makambani ava kutodzikisa uwandu hwevashandi nokuti vanhu havasakwanisa kutenga nenzira inokwanisa kuti makambani awa arambe achiita basa. Muzvinafundo Masocha vanoti zvinhu zviri kuramba zvichidhura, uremu hwedhora remunyika huchidzira, ukuwo mitero ichiremera makambani nevanhu veruzhinji.
Sandiri kuona ndezvokuti zvirongwa zvinonzi nehurumende zviri kuitwa kuti mitengo yezvinhu idzake, hazvisi kunyanyoshanda. Nokuti tinoona isu kuti patinoenda kunotenga uko zvinhu zvacho zviri kukwira nokukwira nokukwira zvichingoenderana nokuruza simba kuri kuita mari yomuZimbabwe. Pangava pa black market pazhapa kana kuti auction ikokoko kana muzvitoro macho imomo, unoona kuti zero ndizero panapa takaenda kunotenga tingati isu zvokupukuta mavoko anonzi mapepa tawo. Woona kuti mapepa tawo iwawo mashoma, handinawo atoita $53, mari inokwanisa kutenga mbudzi nechimbudzana. Wobva wangoona kuti nyangwe mari ndandiinayo hangu inokwanisa kutenga izvozvo, asi kuti ndakutondosusa mavoko ndotenga mbudzi yangu, ndotenga chimbudzana changu, ndosiya zviripo, ndozvisiya izvozvo. Zvinhu zviri kudhura. Tinowa kuti mamwe makambani vari kutodzinga vashandi nokuti havachakwanisi kunge vaina vashandi vakawanda ivo, vanhu vasingachakwanisi kutenga.
Chii chiri kukanganisika? Dhora rekuAmerica nedhora rekuZimbabwe hazvisi kushanda zvakanaka pamwe chete here, kana kuti pane chimwe chiri kukonzera kuti zvinhu zvirambe zvichikwira mutengo?
Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzera kuti mitengo ikwire, zvirongwa zvakanaka zvandingati zvakanaka zvinoiswa nehurumende, asi zvichizoshayiwa simba ro une unokwanisa kuno zvinoshanda here tingatanga isu tichitarisa chirongwa chehurumende cheauction kutengeserana kwavanoita namakambani namabhengi US dollars zvinoitika ndozvokuti kana kambani ichinge yaenda kuauction kunotenga ma US dollar kuti ikwanise kutenga zvinhu zvavo zvokutengesa inotorerwa mari mubhengi yatorerwa mari mubhengi kudero haichazopiwi ma US dollar acho kwemwedzi yakawanda saka zvavanozoita kuti varambe vakavhurara mangwana ndoro kutotsvaga tinoona madzimai navarume vanenge vakamira pamikova yezvitoro kunyanya masupermarkets vachikumbira kutenga ma US dollar avanhu vanenge vachida kutenga nama US dollar ava anenge akudhura ma US dollar aya nokuti mabusiness akamirira ma US dollar avanenge vatotorerwa mari kuauction yehurumende yekutengeserana kwavanoita US dollar zvinoreva kuti kuauction uko zvakataurwa zvataurwazve navamwe vanozoziva nezvemari kuti chirongwa cheauction chehurumende hachisi kushanda vanenge vachireva ivo kuti munhu atengeserwa mari kuauction haasi kupuwa mari yacho ipapo saka ovhara here bhizinesi rake mwedzi iyoyo akamirira kuzopuwa mari yacho saka zvavanozoita vanozoenda mustreet vondotenga US dollar richidhura vachingobvawo kutenga US richidhura vouyawo vodhurisa zvinhu zvavo muzvitoro saka mabreak wokumisa kukwidza kwezvinhu hapana muzimbabwe zviri kuramba zvichingokwira
kana tatarisa mutengo wedhorari kuamerica mataura zvepamusoro peauction chisiri kufamba zvakanaka apa chii professor
chisiri kufamba zvakanaka inzira dzokumonita mitemo inenge yanzi yaiswa nehurumende kana tikati zvirongwa zvinenge zvati zvaiswa nehurumende hazvisi kufamba zvakanaka ndingati ndochinhucho hazvisi kuwana unondosvika achionawo zvinoshanda here number two chisingafambi zvakanaka ndechekuti munhu unenge atorerwa mari yake kunzi watenga ma US dollar kuauction haasi kupuwa mari yacho ipapo wozondoita kunoita atoti masurvival skills aya ebhizinesi rake utongotuma vanhu kuti indai munotenga wamustreet saka ndo zvinhu zviviri zvendiona kuti hazvisi kushanda kuauction kunonzi isu tinokupai mari vemabhizinesi kuti mukwanise mari yacho haiuyi ipapo imwe inototora mwedzi nemwedzi isati yauya saka izvozvo hazvisi kushanda auction haisi kushanda kwozoti zvirongwa zvatinoti zvakanaka zvinoiswa nanavamutuli uko zvekugadzurudza ikonomi hazvina unozondoona kuti zvinoshanda here sechirongwa chakataurwa navamutuli chokuti mabhizinesi anofanira kuchaja zvinhu zvavo vachishandisa reti yeus dollar nezimbabwe dollar yokuauction hapana kana unombozviita izvozvo hapana kana unombowa kuti masupermarkets iwaya anozviita asungwa here aitwa akanzurirwa malaisensi here hapana tinongozviva zvichitaurwa hazvina unozondoona kuti zvatevedzerwa here
mataura pamusoro pemutengo wedhorari kuamerica muchiti zvitoro zvakasiyana siyana zvino mutengo wazvo padhorari kuamerica zvinoreva kuti hurumende haisi kuzviona here izvi profesa
hurumende iri kuzviona nokuti katarisisa chaizvo chaizvo chinonzi hurumende vanhu maminista vangava kana purezidendi chaivo vanogara navanhu vevanongo vakomoni vano zvimwe zvavanodya vanotozviona mamwe mabhizinesi acho anogona kunge achitova ehama dzavo kana kuti naivo vari mukati mazvo saka hapana munhu wetingati haazvioni kana kubvira kuna purezidendi unofanira kuzviona unogarawo navanhu saka vanozviona asi kuti chandisinganatsokuziva ndechokuti ko kana zvataurwa kunzi ngazviitwe nenzira yakati zvinogozonetsera papi kuwana tikati rimwe bazi rinoinda kunoona kuti zvashanda here vachinotenga zuva nezuva nokuti kana uchipinda muzvitoro makunzi iwe unosevenza kumusoro kuhurumende here kana kuti iwe ndiwani zvinhu zvinongoitwa pachena namabhizinesi saka vanozviona
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuHarare nestudio 7 Muri yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika muchakabvu Joshua Nkomo inoti iri kuronga zvinofanirwa kuitwa isati yaita hurukuro nehurumende pamusoro pekufukunyura vankomo kuti vanochengeterwa kumusha kwavo sekutaura kwavakaita kumhuri yavo Mwana komana wava Joshua Nkomo vasi vangilizwe Nkomo vaudza Studio 7 kuti va Joshua Nkomo vakasiya vataura kuti vanoda kuchengeterwa pamusha wavo asi izvi hazvina kuzoitika pamusoro pezvematongero enyika. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kurongwa sezvo mudzimai wavo wava Nkomo amai Mafuyana pamwe nemunin'ina wava Nkomo vaStephen Nkomo vachazofukunyurwavo kunochengeterwa kumusha kwavo.
Kwazuwai mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Michael Simbagindizwe Nkomo. Ndini mwanakomana wa baba Joshua Mukabuko Nkomo, chipwe chitedza, mutekwa tekwa, shumba yeZimbabwe. Ichokwadi kuti pane nyaya yekuti mapfupa kana kuti maremains ababa wetu mudala wetu abviswe paHeroes Acre kuHarare aendeswe kumusha kwake kuSt Joseph's kuKezi uko kumatopo. Nyaya ndeyekuti ndiye pachake akakumbirisa vanhu vazhinji kuti kana akashaya kana zvake zvapera zvenyika ino anoda kunorara pasi pevabereki vake ikoko kumusha. Ndiyo nyaya huru yacho.
Kwenguva refu mhuri yava Nkomo yange yakanyarara pamusoro penyaya iyi. Chii chakonzera kuti muchivabisa paHeroes Acre?
Risi chokwadi kuti makore ese aya atina kumbotaura nenyaya yacho. Takagara tichitaura nayo nenyaya yekuti tokumbira kuti July 1st aitwe holiday. Asi zvakodzeresa kuti tisimbise nyaya iyi ndezvokuti tazviona kuti mudhara wedu umudhara wetu paakarara akarara kuri kupinda vanhu vasina kana kumborwira nyika, kuri kupinda vanhu vasiriwo magamba, kuri kupinda vanhu vava vacho imhondi, vava vacho imbabva, vava vacho ndeve nhema. Saka Father Zimbabwe was a very straightforward munhu mupolitics, angari clean politics yake angari iri clean kana chitaura nemagamba kuti magamba chaiyo angari gamba chaizvo. Chekupedzisera ndechekuti ivo vamugave vakaramba kurasirwa ikoko kuva Heroes Acre nemhaka yei ameno ndivo vanoziva. Asi izvozvo zvinoratidza kuti hama yake kana kuti munhu aishanda naye akamubetraya yeye mugave nekuti ana kuzoenda kumakuva ikoko. Saka ndizvo tichiti isusu takuda kusimbisa nyaya iyi kuti Father Zimbabwe vaende kumusha.
Hurumende makaibudza here kuti munoda kubvisa vaNkomo paHeroes Acre uye hurumende yakati?
Nyaya yacho iyi hatisati taenda nayo kuhurumende nemhaka yekuti tichambokurukura isusu vemhuri kuti tione kuti toibata sei. Nemhaka yekuti kune matumo vabereki vedu ikoko, mama Mafuyana na Stephen Ijeka Nkomo. Saka tichambokurukura semhuri tozoti kana takuenda kuhurumende kuti tinoapplya kuti takuda kutora vanhu ava vaende kumusha kwavo uko.
VaNkomo, pane zvimwe zvakataura nababa venyu vaJoshua Nkomo here pamusoro penyaya iyi zvamungatiudza nhasi?
Hama dzangu, muAfrica muno nemuZimbabwe muno pane nzira dzechivanhu, pane nzira, pane miko, pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nenzira yechivanhu. Kana sina kuita zvinhu izvozvo zvinhu zvinonetsa. MusiNdevele tinoti umulomo womuti womudhara kauweli pasi. Ameno, chishona changu hachina kunaka. Asi zvinoreva kuti muromo womunhu mukuru haurasiki. Saka akati iye chipo chiteza, mukasandira rasira ukoko kuvabereki vangu zvinhu zvichakunetsai munyika muno, zvichanetsa. Saka tinotarisa kuti pane zvinhu zvakawanda munyika muno zvisati zvagadzirwa nechivanhu chedu. Iyi ndimo imwe nyaya yacho yababa chipo chiteza iyi, nekuti zvinhu zvakawanda hongo vanhu vanokoti timaChristians zvekuditi. Asi zvechokwadi ndezvekuti Mwari weukuno akatipa nzira dzetu dzekuita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Hongo tingango omesa misoro zvedu asi zvinhu zvinongoramba zvichinetsa. Saka nyaya iyi yakakosha, nyaya yekuti mapfupa ababa achipochitedza aendeswe kumusha kwake, nenyaya dzimwe idzi dzokugadzira vananjelele, madziva enyika yese, makomo enyika yese, zvakakosha izvozvo. Ndiyo nzira yeAfrica, ndiyo nzira yeZimbabwe.
Avo vange vari mwanakomana wava Joshua Nkomo vasivangirizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makomishina eZimbabwe Electoral Commission akatoreswa mhiko shonda rapera akanyanya kuita vadiki, zvinoita kuti vatadze kumisa kupindira kwemauto munyaya dzezvisarudzo. MuNewsday makare mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti vave kutyira upenyu hwavo mushure mekubudisa gwaro rinotaura vanhu vari kubudisa goridhe munyika nenzira dzisina kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoshamisika naiye waitaura zvokuti chamisa ngaurawe nemhuri yake. Kunotonzi kwai ndimufundisi wechechi yeHabhakuku. Ndo saka tichiti satanism yati yapfunya chisero pano panyika. Hakuna munhu unobata Bhaibheri unokurudzira kuti kwai vanhu ngavaurawe. Hongu, politics kana sarudzo kunovhota pachikristu zvinotendewa, kwete kumira uchitaura mashoko emhirizhonga ukuwodzokera kuchechi chaunonoparidzira vanhu chii. Ndidzo mbavha dzomuchechi idzi, ndidzo mhondi dzomuchechi idzi, tinodziona namaitiro akadai. Nyangwe vakakutsigira hama yangu kuti wakagona kutaura mashoko akadaro, vane maziso vari kuona uye china manenje achifambisi chinomirira musi wacho. Vane maziso vari kuzviona kuti zvinorevei. Uye kana uchiti unonamata Mwari, dai watendeuka nokuti hausati watanga. Chinamato chako ndechomudondo. Hatina kumbofa takaonana nezvimaitiro akadaro kuti munhu unonzi mufundisi wechechi unotaura zvoumhondi. Ko kana mangwana wakasarudzwa kunzi chitonga nyika, ndiwo uchatungamira iwewe ukabuditsa nyika mumadhaka mairi, uku uchiti uri mufundisi wechechi uchikurudzira umhondi? Kupa munhu warendi yokurarama iwe kuti ninga hapane kurarama, ningi unofanira kufa nenguva yakadai, ningi umayu ndiwani pamusoro penyika? Iwe uri sekiritari kuna Mwari here kana kuti uri chipanga mazano wokudenga? Dai wanyara vana veZimbabwe, uye dai watendevuka kuna Mwari, mabasa ako anokuendesa kugena.
Kore ana ngoma wande ana kubata nonoka vamwese vashamarare. Ndiri kutaura kuti kune vanhu veZANU PF vakateerera. Ndini wenyu hydraulic fan. Mabatira maakuita naJob Skara kuda kuvasunga nekuvaita sei? Maada kuita zvamakaita kuna Blessing ari kuda kuvauraya. Mai mazedu akatarisa pavari, pane zvese zvichaitika pamberi pavo kutoziva kuti imi maZANU PF muchapendura. Newe wacho umejasiriti iwe uri kutonga nyaya naJob Skara, uchapendura. Unofanira kutoti upindure. Ndovasazomuifa vakaitika anything chavanoitika mujerimo mungana kurwara kana kufa, because ndo vanoamudzaanzi magume enyika. Muchatipendura kuti chii, vakaurayiwanei, vakazorwadzwanei? Saka ndosaka ndiri kuti itai zvinhu zvamunozogona kupindura mangwana iwe Major Street iwewo.
Zita rangu netwa takawira kanyama, ndiri pano paPretoria. Hai, ini ndinoda kutaurawo zvangu nepamusana pemasoja nemapurisa anoshandiswa neZANU PF vasina kana nechavanacho, kungava kumba kwavo, kungava mutsoka. Ukatarisa shangu yemusoja nemupurisa wemuZimbabwe, utarisa musoja South Africa nemupurisa weSouth Africa, pane difference huru. Asi unoona musoja weZimbabwe nomupurisa weZimbabwe vachishungurudza vanhu vanoda kushandira shanduko kuti naivo vakwanise kurarama. Zvino izvozvo zvinondirwadza zvisingaiti zviri kuitika kunyika yeZimbabwe.
Izvo zvokuti vanhu vanoponda chamisa, handizvo zvichamise kuti vanhu vatore rusununguko rwavo. Iyo ZANU-PF inozviziva kuti kwakaurawa ana Comrade Chitepo, vanhu vakawanda, Nyadzonya, Chimoyo, kupi zvichiitirwa nemuvengi kuti nyika isasununguka, asi vanhu vakasununguka chete. Kupedze nguva 2023 Zimbabwe iri kuda munhu uchaiwisira mudziva kana robvongodzwa kuti isvikewo ibve pabedside. Notenda kuti vana veZimbabwe tichabatana.
Dautaurawo nezvomusoro pekomuredhi yanotaura zvisina basa reso. Hazvo kuti vana muzobe tiri kushupika, vana muzobe tiri kushupika zvisingaiti. Dai zvemisteke aitaura zvaari kutaura izvozvo vavhiringidze Nelson Chamisa. Vaone kuti hondo yetoita makomuredza amangwana, ivo handi vakairwirawo nyika yacho. Zvinoirwirawo kutangira ipapo. Tiita makomuredza amangwana, zvaari kutaura zvazviita vana muzobe vari kushupika, tiri kushungurudzika zviterekere zvakawanda. Zvese kushungurudzika hapana kana yavanoti takarwira nyika yakarwirwa, haina kana peace, ingori nyika iri kugara tikangoshungurudzika zviterekere. Vechidiki tiri kushungurudzika zvisingaite, upfuma hapana, tiri kutambura. Toenda unoba here tokuzara majeri, toita sei? Zvaari kutaura zvazviite, tura shanduko ive pamberi, shanduko ishandure nyika. Zvo zvavari kutaura izvo hatisikwanisi isu, tinotoirwirawo tikaita makomeredza amangwana. Kurwa hondo haisi yekuti Ukraine iri kurwiwa hondo uko, tinoirwa hondo yamangwana iyoyo. Ndavarege kuvhiringidza Chamisa, ndavamusiya akadaro. Isu vechidiki ndivo hatiri kuda iye vechidiki. Takumbirisawo vesito 7 kuti aiwa, chirongwa chenyu icho chiri raiti. Vechidiki vari kusumukira kutaura zvatinoda pasito 7, patokwanisa kutaura zvatinoda, kungosi hatikwanisi kutaura zvatinoda. Saka tokumbira kuti vasiyane nezvaChamisa. Achamisa ndavasiyane nazvo, ndavavane pavhoti chete kupera, kwete kuti vavawane kuti vade kuvarwisa. Hazviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vadzinga basa mukuru wevasori nemuchuchisi mukuru weUkraine. VaZelensky vati vadzinga vaviri ava nekuti pakabuda umbowo hunoratidza kuti vanga vachishanda neRussia. Mapurisa muguta reGreenwood mudunhu reIndiana anoti vanhu vatatu vakapurwa vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa, vachiti umwe murume akange akapakata pfuti akapinda mune imwe shopping center akatanga kupfura vanhu. Mapurisa anoti umwe munhu asiri mupurisa akange aine pfuti yake akapfurawo munhu uyu akafa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yavaJoe Biden iri kukurudzira veruzhinji muAmerica, zvikuru vane makore makumi mashanu zvichikwira, kuti vabayiwe nhomba dzose dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vanoona nezveCOVID-19 mumuzinda weWhite House Dr. Ashish Jha vanoti vanhu vakuru vanofanirwa kubayiwa nhomba dzavo dzose, sezvo imwe mhando yeCOVID-19 iri kupararira zvine mutsindo munyika. Bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu muAmerica zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana, 48% chete, vakabayiwa nhomba yetatu kana kuti booster yekutanga. Ichiti vane makore makumi mashanu kana kupfuura vanokurudzirwa kubayiwa nhomba dzakakwana nekukurumidza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota kubva nhasi kusvika musi wa26 mwedzi uno. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe, ukuwo uremu hwedhora munyika huchiramba huchidzika. Muri yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo yava pakati pekuronga kuti vaJoshua Nkomo, mudzimai wavo amai Mafuyana nemunin'ina wavo vaStephen Nkomo vapfukunyurwe kubva paHeroes Acre kunochengetwa kumusha kwavo kuKezi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.